ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri gunyana 18, 2018. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vanofura paramende ye chipfumba mwezvipa mutemo vachiti dare iri richazeya nekugadzirisa mitemo ye kurerutsa mafambisirwo emabhizimisi kurwisa uori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu. Nengo dze MDC dzinobuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedze vamunangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunyangwe hazvo dare reConstitutional Court rakati vamunangagwa ndivo vakasarudzwa zviri pamutemo. Nyanzvi dzematongerwo enyika dzozeya mashoko avamunangagwa avataura mudare nhasi pasi pechirongwa cheState of the Nation Address. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo vodya marasha zvichitevera kudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro zvese munyika sezvo zvikoro zvisina kugadzirira kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Simba remari yebond note roramba richipera izvo zvava kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru ichikwira. Muchirongwa cheda connection na 8pm tiri kutarisa zvaturwa muparamende navamunangagwa apo vataura murongwa weState of the Nation Address. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.